Zvakaitika nezvekuti mwana akaenda muDC isu togara kuMaryland. Aenda muDC achiti aruda kumbofamba-famba zvake. Saka kuma5-5 anga kuti akudzuka kuti akwire train. Ndopaakaona pane bongozozo mutrain, muunderground train, train yepasi. Ndokutanga kuti kuna vana vanga vane mazera anoita 13 here vachitinetsana nemapurisa. Iye akati mabasa wanga achiitwa vana vacho anga asina kunaka, vachisungwa vana vadiki. Akati iye nematauro anoita akati aitaura nemapurisa achiti madiki vagarisa pasi munyatsotaura navo zvakanaka, vana havadiki, havanyatsonzwisisa zvemutemo. Zviri kunzi panga patoiswa runhare kare kumapurisa chaiko grade quarters kuti paitika bongozozo muunderground train. Saka pavakauya ava mapurisa vanga vafonerwa vakauya vane huturu hwakanyanyisa, vasina kana kuti vambonzwa kuti zvanga zvichitaurirwa nevanhu vasara vari pasini zvii. Ndo pavakangouya vane huturu vakati iwewe nyaya iyi haisi yako, uri kupindira munyaya usingazive. Tichiti ndokungoita zvenharo zvinowanikwa zvichiitwa muamerica kuvanhu vechitema. Ndokutotora inonzi tiza iyi chinhu chinoendesa magetsi mumwiri memunhu choita chokushoka, unobva wanzwa ichiita kunge warohwa nemheni.
Saka iko zvino akadii mukomana?
Social media ine simba. Ndo yazoti vanhu vakati atisimboona mwana uyu achiita nhara achikahadzikana nemapurisa, kusei vari kumubata nekuseri kweruoko kudaro vachimuvhurufisa. Saka iye ari nani zvakabati akazungurwa, ari kusungurikidzana zvikuru. Saka ndoda kutenda mukadzi akarekodha izvozvo.
Akaita nguva yakadini musingazive kuti ari kupi?
Inini ndakabva kubasa Saturday Sunday morning, ndabva kubasa usiku, ndarava ikoko ndikadzoka kuseni. Kati vamwe sevakomana vechidiki pane kwaambo kufamba-famba zvake. Pandakazotigare-gare ndikati kune brother yacho ko mukomana ari kupi? Akati mhenu mama handisi kutomuzivawo. Ndokuzotanga kuenda mumapurisa Washington DC kwakaitikira nyaya yacho. Ndokwatakazonzwa mapurisa vakati tombotanga kutsvaga muhosipitari, tikatsvaga muhosipitari tamuchaya totsvaga mumochari.
Saka iko zvino izvi mapurisa achine nyaya naye here?
Mapurisa havasisina nyaya, yakatongozodhropwa nyaya yacho. Hapana nyaya zvekuti vakasanza excessive force neumbowo vangasitaurwa nevanhu vanga varipo kuti hapana saakaita.
Saka iko zvino muri kudzwa sei pamusoro penyaya iyi?
Ndichingonzwa kupindwa nechando kuti zvinhu zvakadaiwo unonzwa zvichitaurwa kune vana vamwana kuti pazoitika inonzi police brutality nechirungu kunoko. Kana wazoitirwa mwana wako ndopaunoziva zvehongu, kana une mwana wechikomana wechitema, muno chirungu vanoti is an endangered species, imhuka inovhimwa. Problema ndinoona muno mude kuti mapurisa nevanhu havana relationship, hakuna trust between the police necommunity.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Pari zvino takutomboti ambozorora tozonzwa kumagweta, pane gweta rekutibatsira kuti zvinozofamba sei ipapo.